Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzedu za nasi chipiri gunya na 10-2019. Madzimambo edzinza reva imbova mtungamiri wenyika va Robert Mugabe achitungamirwa na mambo Katiza Gombo. Anoti hapachisina makakatano apa msoro pekuvigwa kwava Mugabe sezvo hurumende ichitungamirwa nava Emmerson Mnangagwa yave kutungamira zvose zvose zvichaitwa pakuvigwa kwavo. Mutumbi wava Mugabe wotarisirwa kusvika munyika mangwana uchibva kuSingapore uko kwavakashayikira. Dare remakurukota rodzeya zvakawanda kusanganisira rufu rwava Mugabe. Mapato ezvematongerwo enyika akarwira rusununguko rwenyika dzekuchamhembe kweAfrica oenda kuZimbabwe zvichitevera kushaya kwava Mugabe. Mitengo yezvinhu yoramba ichikwira panguva iyo veruzhinji vari kuti upenyu hwakavaomera. Muchirongwa cheda Connection Palive Talk na8pm tiri kutarisa upenyu nenhoroondo yava Mugabe uye zvazvinoreva kune vechidiki. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930 6070 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930 7270 ne9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.